This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri gumiguru 28, 2014.
Makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri ndichiita zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Mutungamiri wenyika anovhura chikamu chechipiri cheparamende chechisere nhasi, achikurudzira paramende kushanda zvakasimba mukuvandudza mitemo kuti irindirane nebumbiro remitemo yenyika.
MDCT iwoita kongresi yayo homwe dzebato dzisina kumira zvakanaka.
Vamwe vatsigiri veZANU-PF kuMashonaland Central vonyunyuta nekunyarara kwemutungamiri webato ravo vaRobert Mugabe zvichitevera kushoropodzwa kwakaitwa mutedzeri wemutungamiri webato amai Joyce Mujuru naamai Grace Mugabe.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vanoti bato ravo richiri kutsvaga mari yekuita kongresi yaro yemazuva matatu iri kutanga nemusi wechishanu muHarare. Kongresi iyi inonzi nevamwe ndiyo ichava gupuro pakati peMDCT nevamwe vakati vari kuda kuvamba chikwata chinonzi MDC Renewal Team vachiti havasi kufara neutungamiri hwavatsvangirai. Vatsvangirai, mutevedzeri wavo Muzvare Tokozani Kupe uye sachigaro webato vaLove More Moyo pamwe nemutevedzeri wasachigaro vaMorgan Komichi havasi kukwikwidzwa sezvo vakadomwa nematunhu ose gumi nemaviri ebato iri vasina anovapikisa. MDCT inoti iri kutarisira vanhu vanodarika zviuru zvinomwe kunge vari pakongresi iyi. Mukuzeya nyaya iyi tabata vatsvangirai kuti tinzwe nezvegadziriro yavo.
Gadziriro dzekongres dzaZulu dziri kufamba zvakanaka. Takapedza maprovincial congress edu, manominations akaitwa. So tasarirwa nemazuva mashoma kuti tiende kucongress mushure Friday. Kunova ndiko kuchanotaurwa zvinhu zvakawanda zvinoita kuti pati yedu inge iri pati yemangwana.
Makwanisa here kuunganidza mari yese inodiwa kuti kongres yenyu ibudire?
Mari iri kunetsa muZimbabwe munomu. Saka tukuedza kumaya maanya kuti even a bit last minute tiite kutsvaga mari yokuti kongresi yedu iitwe. Pane imwe mari iri kuhurumende uko yatukuedza kuti tione kuti ngaiwana here, but imwe zvinji tichatopona vanotisapotawo tione kuti zvinhu zvafamba. Hakuna pati ine mari, hakuna makambani, zvinhu zvese zviri kunetsa muZimbabwe. So zvinhu zvatofanira kuakseptawo kuti zvinhu zvakaomera munhu wese. So semusangano tinofanira kutoona kutoti zvinoda kuti zviitwe ndezvipi chaizvo. Vanhu vakafamba, vanhu vakadya, vanhu vakawana pokurara, tapedza kongresi.
Imi nevamwe vashoma makakwanisa kuti munge muchidomwa nematunhu ose ari gumi nemaviri. Mungatitaurira kuti zvii zvamuri kuvimbisa kuitira vanhu pari zvino patemu yenyu itsva yamuri kupiwai?
Ini ndiri dandiri mutungamiriri weMDC kubva payakafomwa. Ndinonzwa kunini kuzvinipisa maererano nokuti vanhu vatarisa zvekuti vane chido chokuti tipedze ndima yatakatanga 1999 and ndirini ndakatungamirira. Ndinoda kuti nditaurire vanhu vese kuti ini pandiri shungu dzangu ndedzokuti tipedzise ndima yedu yatakatanga. But ngatichinjai maitiro zvoreva zita redu. Hatingoregai ngoramba tichingoita zvatati tingoita makore ese. Ngatichinjei maitiro maererano nokuti vanhu vedu vanofamba sei, maelections achafamba sei. Zvese izvozvo kuti zvinofanira kuti zvichigadziriswa kuti tione kuti ta ne new paradigm leadership yatofanira kuti tinge tichitavidza kuvanhu.
Tichi tarisawo iyo nyaya yeCongress vatsvangirai vamwe vari kushamisika kuti sei zviri kunzi nevamwe vaskala havakwanisi kunge vachikwikwidza vachiti hazvizokanganise here vamwe vanenge vachida kuuya kudzoka kubato renyu.
Aiwa, tinamborambo vaskala havasi kurambidzwa nokudawo kuti vari kunzi havafaniri kunge vari mumusangano. Temu yedu yatiinayo ine painolimita vanhu vakamboenda vakadzoka. Saka zvaakukanzo nemusi wechina watinosangana kuti ione kuti inogona here kuvhura mukana vaskala vagokwanisa kunosarudzwa navanhu. Ini ndinoona sezvakanaka kuti munhu asarudzwe navanhu kana kuti arambwe navanhu. Chinhu chinongozonetsa ndeizvi ndechokuti munhu kana amboenda vanosara varima vanoti ah ndozvindizvo here zvokuti munhu akamboenda akadzoka ndiye unofanira kuti awane recognition. Ipapo ndipanoita debate inozonyanya. Asi zvinhu zvatichataura nechina.
Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vari parunare muHarare. Musakanganwe, tichaenderera mberi nehurukuro yedu navatsvangirai mangwana. Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Sangano rinomirira vanotengesa mumigwagwa reNational Vendors Union Zimbabwe rinoti rinonzwa kuremekedzwa kukuru nekukokwa kwarakaitwa kuti ripinde mumisangano iri kuitwa muBulawayo. Misangano iyi iri kukokerwa neBulawayo Agenda uye iri kunzi Ideas Festival. Mukuru wesangano revanotengesa iri vaSamuel Wadzai vanoti akandeko kutanga kuti sangano ravo riwane mukana wakadai uyo uchaita kuti rikwanise kuzivisawo nyika nezvematambudziko ari kusangana nevanorarama nekutengesa zvinhu. Misangano yemazuva matanhatu iye iri kupindwa nemasangano akazvimirira anodarika makumi mashanu. Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights ririkowo richipa veruzhinji rubatsiro munyaya dzezvemitemo pachena. Vanotengesa zvinhu vagara vachichema-chema kuti vari kushungurudzwa nemapurisa emakanzuru pamwe neZimbabwe Republic Police. Ngatinzwei hurukuro yataita navawadzai pamusoro penyaya iye.
Musangano uyu ndewekungoonesana kwemacivil society organizations kuti ground red rakamira sei, do we need new strategies going forward. Saka tiri kuendawo sevamwe vanotariswa necivil society sevanhu vari kuunza maideas manyuwani mumashandiro akaita macivil societies muZimbabwe, tichionesana tichingopirawo nyaya dzemavhenda kuti onai mavhenda ari kutambura, mavhenda ari kumhanyiswa zuva nezuva nemapurisa ekanzuro nezrp. Tsagoma strategies to ingenja sei government kuti isunure ione kuti reality ripo ndei, mazenda anda kubatsirwa ari kuda kushanda kuti ararame. Saka tiri kundosela uma ideas head National Vendors Union and then ndoda kutaura ndifarawo kuti kuBulawayo ikoko side the fact that isusu wengo ma structures that now ikoko tinewo mabhururu eduwo atangawo kushandawo basa iro pa ground kumeka sure kuti mazendas there properly organized, they are properly mobilized so that vano responda kuma problems awa vanenge vachifesa.
Tinonzwa kuti muchawana mukana wekuratidzirawo pa musangano wamuri kuita uyu, icho kwadi here uye mune muchiratidzira kunani?
Ndingati panguva yari zvino yeyo hatigone hedu kuti tichipinda muditeo raizvozvo, asi tine urongwa hwekuti tionekwe semazenda, tionekwe nemaauthorities kuti tine nhunha dzedu, mastrategies mukagara mumaisa patable. Dzimwe nguva munoyurirana neni mukomajonga zvinogona kudzoka zvokanganisa marongera mune makaita. Asi regai nditi semavhenda kuBulawayo vachasangana mavhenda achitaura nhunha dzavo, zvinozobuda zvinenge uri mafungiro emunhu wose vanhu vakontributa. Asi ndingangoti muchidimbu mavhenda ari kusangana ikoko.
Tinonzwa kuti pane urongwa hwamakaitawo nekanzuro yeHarare hwekuti munge muchishanda pamwe chete zvakanaka zvisina matambudziko. Mungatiudza kuti urongwa uhwu hwakamira sei?
Mushure mekunge vati vari kuda kulonja inonzi Operation Bumarutsva kutanga richene, saka vakauya kwatiri vachitizivisa kuti ndo chirongwa chavari kuda kumhanya nacho. Tikati aiwa, tinokubatsirai as long as musingadi kushandisa mastrategies enyu akare ekuda kupinda muchiita zvechisimba muchida kuvhiringidza kushanda kwemavhenda.
Avanga vari mukuru weNational Vendors Union Zimbabwe vaSamuel Wadzai vari parunare neStudio 7.
Washington, the voice of America, VOA. Gurukota runa nezveutano Dr. David Parrenyatwa nasi vadaidzira musangano wechimbi-chimbi navana chiremba varikuramwa mabasa muzvipatara zvikuru zvose zvehurumende. Mutsamba yavanyora kusangano reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Parrenyatwa vati varikuda kuti vaedze kuonesana navana chiremba ava kuti paitwe wirirano yekuti vadzokere kumabasa. Vana chiremba vadiki nevepakati vakatanga nemuvhuro kuramwa mabasa vachida kuti hurumende iwedzere mari dzemuoro dzavanotambira uye kugadzirisawo zvipatara zvavanoshandira. Mukuru weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Fortune Nyamande vanoti vana chiremba mazana mana varikuramwa mabasa muzvipatara zvinoti Parrenyatwa, Chitungwiza, Harare Central, UBH nemPilo. Asi sachigaro wesangano runoona nezvemashandiro avo reHealth Service Board Dr. Love Mombengeranwa vanoti kuratidzira uku hakusipa mutemo. Muzvipatara zvakawanda vanhu vanzi vange vachidzorwa kumba kuchirapwa vanonzi vari munjodzi yakakurisa chete kana kuti anganzi maemergency. Asi kuchitungwiza zvinhu zvinonzi zvange zviri nani. Vamwe vanhu kuBulawayo vanoti vange vachipedza nguva yakawanda vakamirira mutsetse kuti varapwe. Kuti tinzwe nezvemusangano uyu tabata Dr. Emerson Pazara vanotungamira sangano reHospital Doctors Association Bulawayo chapter.
Ndinoda kuti musangano wahamba zvakanaka chaizvo. Vanhu vauya vese tikataurirana zvatataurirana musangano uyu vanoti wahamba zvakanaka nokuti vanhu vataura zvichemo zvavo nevamwashira vamachekawo zvakanaka.
Vamwe vanga vari musangano umu ndaanani?
Tinofara kuti musangano uyu wanga une mapato akasiyana siyana. Manga muna iwo Minister of Health Dr. David Parrenyatwa, Permanent Secretary Brigadier Dr. Gerald Gwinji, paka pana Deputy Minister vanga varipo Dr. Paul Chimedza, then pauyawo representative ye Minister of Finance vanova Dr. Samuel Ndenge Deputy Minister.
Saka mafara here nezvamataurirana?
Ndinoda kuti tirikufara hatiti kufara kamwe chete nezvatataurirana musangano uyu. Asi kuti inini semunhu ari kumirira Bulawayo chapter tiri kuti vanhu ndichadzokera nezvabuda musangano uyu vanhu vagozotaura kuti vanobvumirana nazvo here.
Pane chavimbiswa here? Vakuvimbisa here kuti vachakuwedzerai mari?
Zvivimbiso zvava zviripo zvakanaka, ndovanati pakutanga musangano wafamba zvakanaka.
Dr. Emerson Pazara vanotungamira sangano reHospital Doctors Association Bulawayo chapter vanga vari parunare muHarare.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7. Tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaindaneti rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Musakanganwa kuti munokwanisawo kubata Studio 7 pa 909 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mashoko anofadza mukurwisa chirwere cheibhola muAmerica. Mumwe mukoti wechipiri muTexas akabatwa nechirwere ichi ari kuburiswa muchipatara nhasi. Vakuru vakuru vemuchipatara chemuAtlanta chakarapa mukoti ane makore makumi maviri nemapfumbamwe uyo anonzi Amber Vinson vanoti mukoti uyu anoratidza kuti haachina Ebola. Ari kutarisirwa kutaura nevatori venhau nhasi. Vinson mumwe wevana mukoti vaviri vemuDallas vakabatwa neEbola mushure mekuchengeta kwavakaita muchipatara Thomas Dangen wekuLiberia uyo akafa nechirwere ichi musi wa8 Gumiguru.
Varwisi vechiKurdish muIraq vari kuenda kuKoban muSyria kunobatsira maKurdish emuSyria kurwisa chikwata cheIslamic State icho chiri kuda kutora guta iri. Kobani iri kuchamhembe kwemuganhu weSyria neTurkey. vakuru vakuru vemakeds vanoti varwisi makumi masere vane zvombo nezvikakarara zveputi vari kutakurwa nendege kuenda kuTurkey vopinda nepamuganhu vachinobatana nevari kurwisa Islamic State kuitira kuti Kobani isatorwe. Vamwe varwi vakumi manomwe vachatumirwa zvakare mangwana.
Russia yabuda pachena nhasi kuti ichatambira zvinenge zvabuda musarudzo dzemumatunhu maviri ari kumabvazuva kweUkraine. Matunhu aya ari kukurudzira kupatsanurwa kweUkraine. Gurukota rezvekunze kweRussia vaSergei Lavrov vati sarudzo dzichaitwa musi watumbudzi dzakakosha sezvo dzichaita kuti matunhu aya ave noutongo hweruzhinji munzvimbo dzisati dzotambirwa sePeople's Republic of Donetsk nePeople's Republic of Luhansk.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vavhura chikamu chechipiri cheparamende yechisere nhasi vachiti nhengo dzeparamende dzinofanira kushanda zvakasimba mukuvandudza mitemo isiri kufambirana nebumbiredzva renyika. Mitemo iyi yaifanira kunge yakavandudzwa muchikamu chekutanga cheparamende yechisere asi izvi hazvina kuitika. Mabhiri aya anosanganisira Gender Commission, Reserve Bank of Zimbabwe Data Assumption Bill, Public Accounts and Auditors Amendment Bill. VaMugabe avo vataura kwemaminetsi makumi matatu vati pane mabhiri emitemo makumi maviri nematatu anofanira kugadzirwa ayo anosanganisirawo mutemo wezvikoro zvepamusoro-soro zvichange zviri kuManicaland nemuGwanda. Vativo bhiri remutemo wemitero richapasiswawo rwendo runo.
Panyaya dzeutano vaMugabe vati paramende iri kutarisirwa kupasisa mutemo uchaita kuti veruzhinji vava nerubatsiro rwemhando yepamusoro munyaya dzeutano. VaMugabe varatidzawo kusafara nezviri kuitwa nezvizvarwa zvenyika izvo vati zviri kuvhiringa muchirongwa chekuendesa upfumi kuvatema kuburikidza nekushandiswa nevemabhizimusi vekunze. Asi vatiwo hurumende inoruzivo nematambudziko aripo pakuita bhizinesi munyika vakati izvi zviri kugadziriswa. Nyanzvi munyaya dzemitemo dzinoti kushaya hanyina kwaratidzwa nehurumende muchikamu chekutanga cheparamende kunobuda nekutadza kweparamende iyi kuvandudza mitemo yakaturwa muparamende. Nyanzvi idzi dzinotiwo matare eSenate iyo yakagara kwemazuva makumi masere nemasere neHouse of Assembly iyo yakagara kwemazuva makumi mapfumbamwe haana zvakawanda zvaakaita mukuvandudza mitemo kuti ifambirane nebumbiro idzva remitemo yenyika. Mushure mekuvhura paramende, vaMugabe vanonzi vazotaura nezviri kuitika mubato ravo pamabiko aitwa. VaMugabe vanonzi vati zvose izvi zvichapera kuCongress yebato muna zviita.
Vanhu vanga vachiratidzira vachikurudzira mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vasiye chigaro vasungwa ndokushungurudzwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF. Varatidziri ava vanga vachitungamirwa nemutori wenhau Itai Dzamara uye vanonzi vakatanga kuratidzira uku svondo rapera. Bavelas Mhlanganya weStudio 7 aita hurukuro navaDzamara kuti tinzwe zvaitika.
Tanga taratidzira nekuratidza zvinyorwa zvedu zvatinazvo zvinoratidza nekukurudzira kuti mutungamiri wenyika vaMugabe vagamuchire nhau yatakasuta kwavari yekuti vabvume kuti hurumende yavo yakundikana uye yave kufanira kuti ichisiya basa paiswe urongwa hutsva. Tiri pakati pekuratidzira zvinyorwa zvedu izvozvo ndipo patabva tatorwa neZANU-PF. Vatsigiri veZANU-PF vanga vakazara panzvimbo iyoyo vabva vatirova tiri vatatu, inini, Itai Dzamara naanonzi Jack Frey naanonzi Tichaona Danho. Tiri mupakati pokurohwa ipapo mapurisa abva angosvikawo bhatisunga pataendwa nesu kuHarare Central Police Station.
Mawani kwa mchipo merwa mosha yei.
Kumapurisa havana mosha ya wati pomera. Vamboza mauda usaka kutitine ngawe tine mosha ya riata ngata para waka ishaya. Vashika kukuti wazungo titiende kutimba zedu. Vasha ndisa mfuma awa anukwana kuita maana. Vachitora zvinoenderana neupenyu hwedu mazita edu kwatakafunda nezvimwe zvakadaro asi havana mhosva yavazotipomera.
Zvamira zvakadaro pane vakuvara here pakurohwa kwamaitwa apa?
Pane kukuvara kwemukati bedzi, hapana aita chironda chinooneka kunze asi tanyanyorohwa musoro tese tiri vatatu tanga tichizwa kutemekana nemusoro.
Mucharamba muchienderera mberi here nekuratidzira kwenyuku?
Hongu mangwana tukutodzokera panzvimbo yedu iyoyo yeAfrica Union Square apo takatidzira kuti ticharamba tichiendapo tichiratidza kunyunyuta kwedu tichiratidza kuti tiri kuda kuti vamugabe vatipe mhinduro vauye vakurukure nyaya yemamiriro ezvinhu munyika zviri kufamba zvakanaka saka tiri kuenderera mberi mangwana neurongwa hwedu.
Uyo anga ari mutori wenhau Itai Dzamara achitaura ari parunare muHarare naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Munhau dzedu dzemitambo. Mutungamiri wesangano retennis Zimbabwe vaRegis Bunu vanoti nyika iri kufara nematambiro akaita mutambi wetennis Cara Blake nemusi wesvondo apo iye nemumwe wake wekuIndia Sania Mirza vakatora mukombe wemadoubles finals pamutambo wakatambirwa kuSingapore. VaBunu vanoti kukunda kwaCara Blake kunopa vamwe vasikana vemunyika tarisiro yekuti vanokwanisawo kuita zvakaitwa nemumwe wavo. VaBunu vanotiwo nyika ine vanasikana vari kuratidza unyanzvi hwekuti vangangotambawo zvemhando yepamusorosoro saCara. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 ataura navo kuti tinzwe zviri kuitwa nesangano ravo.
Inyaya inofadza zvikuru kunyika yedu yeZimbabwe. Cara Blake mwana watanga chingoramba chipesa kubva pakatanga kutamba WTA. Tinoona Cara anga chingotipa manyemwe muupenyu hwedu kuvana vese vanotamba tennis. Vanogara vachifunga nezvaCara, vanogara vachimuverenga and vanogara vachizivawo kuti zvinoitika izvozvo zvakaita Cara kuti vakwanise kusvika pachinhano chekutambawo tennis zvinozikanwa nenyika yese repano pasi.
Pane vamwe vana vechidiki here nyanya vasikana vamuri kubatsira ivo kuti vazowanikawo vachitamba sekutamba kuri kuita vana Cara Blake?
Vana vanoshowa unyanzvi varipo vechisikana vakati oh. Asi kuti tikwanise kuvabatsira chaizvo isusu setennis Zimbabwe mazuva ano zvakati womei nenyaya yekuti nyaya yemari munyika medu munomu iko zvino inonetsa. Tinoedza pese petinogona kuti tikwanise kuwana mari kubva kumakambani kuti tikwanise kubatsira vana vanenge vachishuwa kuti nerubatsiro rwemari vanokwanisa kusvika pachinhano chekuti vatambe tennis kuWTA. Asi iko zvino zviri kutinetsa kuti tikwanise kuwana mari idzodzo. Asi vana variko vamwe vanozopedzisira vatadza kuenderera mberi netennis nenyaya yekuti vanenge vachiona vasingakwanisi kufamba kuti vandotamba mitambo yachona kunze kwenyika. Zvinokonzera kuti vana varegedze kutamba nokuti vabereki vaine vanenge vachitadza kuafoda. Asi vana vane talent muno muZimbabwe vari kutarisika kuti varimo.
Vanga vari mutungamiri wesangano retennis Zimbabwe vaRegis Bunu vachitaura vari muHarare naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa mashoko emutungamiri wenyika pakuvhurwa kwedare reparamende nhasi.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext message panhamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Kana muri kunze kwenyika munogona kufona panhamba dzinoti 1-202-617-2077 kuti mutaure paLive Talk.
Yashika nguya tunoverenga tsamba mbozha dzenyu pamwe nematext message amunotumira kuno kuStudio 7. Yekutanga yabva kuna Calvin Munaki uyo anoti varume muri kugona mukutizivisawo zvatinenge tisingazive zviri kuitika. Rambai makadaro sando dzenyu. Ndoda kufarisa taonga taendesa kwamugudubi kuzaka nevose vanopinda pamutsambwa hai ndatenda.
Mumwe mutererano ti Blessing Jonga, Gibbs na Nkomo Gandhi nevamwe vose. Tinotenda ne nau za munotipa asi chichemo ndiche kuti pachikoro chepa zvapungu secondary kwa Chief Chiduku hapana chinofundwa hapo vana vanongodofora hapana chinoratidza kuti chikoro chiri kuita zvinhu ndokumbirawo vatungamiri vechikoro kuvatungamiri vezvikoro kumanikaland vaende pazvapungu secondary vanozvionera panosemesa
mumwe muteerera anoti makadii mose pastudio 7 tinokumbirawo kunzwa nhau dzaitai dzamara kuti dzasvika papi nhau aiwa muri kubaya dede nemukanwa rambai makadaro kusports news tipeiwo maresults ese yemuno neekunze ozoti ndokwazisa machinja ekwamogen t ndichiti congress ngaisimbise pati kwete kupatsanura tinokutsigirai nhamo yatinzwisa courage matola pamvurwe mashonaland central ndatenda
Mumwe anotiwo makadi Jonga Sandra Blessing na Chris ndinofara nebasa ramuri kuita rinodadisa tiri kunzwa kurwadziwa kuSouth Africa yese muSouth Africa yese nekuda kwerufu rwaZenzo Meyiwa South Africa and Orlando Pirates goalkeeper ndinoti mweya wake ngauzorere murugare crime yanyanya muSouth Africa vanhu vari kuurayiwa nepfuti zuva nezuva zita ndini Tembinkosi Stole Four ways South Africa.
Mumwe muteerera anoti ndinoti makadi mukoma Jonga kandemiri nechikwata chenyu. Tinokutendai nekuti panhau dzechokwadi rambai makashinga nebasa renyu guru ramunoita. Ndikwazisireiwo sekuru vangu vajaya ndonga nemhuri yavo kwamutikizizi uye mhuri yose yekwagoredema kubikita. Ndini Onias Goredema kubikita.
Mumwe muteerera anoti hai Jonga Blessing na Gibbs rambai makadaro nenhau dzechokwadi pasina imi hapana chokwadi ZANU-PF yaenda kumawere vonetsana pachavo apo vanhu vari kufa nenyota hakuchina kana chekubata ndi wisdom kumashonaland east kwafiado
Mumwe anoti makadii mukoma Jonga namukoma Blessing Zulu ndifarisireiwo shamwari dzangu dzandakadzidza nadzo pachiunga primary school kuboera Bechnaf Bridge Zinoti Evans Mawaya, Give More Matengwana na Trust Matengwana, nemunin'ina wangu Hilton na amai wangu amai Josiah, ndini Josiah Dube.
Ndinoti pamberi nebasa Blessing na Jonga, ende basa mnogona rambai makadaro, kudai mawedzera nguva. Takuvarawo nekushaya mabasa, kudai mambotumirawo mumwe wenyu kuno amboonawo zviri kuno. Ndinofara mukaverenga mwati yangu since ndakabvirawo ndichinyora kare kare kana imwe zvayo yakamboverengwa hapana ndini Shadrick Mushanga kuchipingwe kwa zona aiwa Shadrick nasi taverenga tsamba yako mukoma Shadrick tinoti musanete rambai muchinyora pamwe nekukurudzira vamwe venyu kuti vateerere chirongwa chestudio 7
Mwe muteerera ari kufara anoti mukoma Jonga, Gibbs, Sisima Velas, Plaxides nevamwe vese kusanganisira Thomas Chiripasi ndoti makadii ndokutendai nekuzvipira kwenyu kupa nhau dzechokwadi keep it up guys munoita sekunge muri muHarare muno kuna Thomas aiwa chipo chiripo ndini baba Tanaka kuMount Darwin
Mumwe anoti aiwa nguva ndoinenge yafamba handiti Jonga parega tingoti vateereri tinoda kuti murambe muchitumira tsamba mbozha dzenyu kuno kustudio 7 muchitiudza zvirongwa zvamunofarira imi vateereri kuti munzwe pano pastudio 7
torai mukana uno kukwazisana nehama neshamwari pano pastudio 7 tokupai zvakare email yedu inoti studio7@voanews.com kana ari matext message kana whatsapp tumirai kunhamba dzinoti 001-202-465-0318
Tinodzokorora namba idzi 001-202-465-0318 Chirongwa chino ndechenyu imi vateereri tosangana zvakare mangwana muchikamu chatinoverenga zvamunenge manyora
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi.
Mutungamiri wenyika anovhura chikamu chechipiri cheparamende yechisere nhasi achikurudzira paramende kushanda zvakasimba mukuvandudza mitemo kuti ienderane nebumbiro idzva remitemo.
Bato reMDCT roita kongresi yaro homwe dzebato dzisina kumira zvakanaka. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu muchitarisa pawebsite yedu www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina, Sandra Nyaira, na Sandikile Mhlanga.